Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 18 2020 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana.
Iri ratorwa rakatikoshera, rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepenyura. Nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese
masangano enhau otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuru nepamusana pezanupf iyo iri kupindira Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zana negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Kusvika pari zvino vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,866. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 9,836 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi matatu nevana nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vachiri chiuru chimwe chete nemazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 1,716. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mumwe chiremba anoshandira muNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanoti vari kufara zvikuru kuve mumwe wevanhu vakatanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 sezvo vakamborwara nechirwere ichi. Dr. Muchatuta vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane ruzivo rwenhomba iyi vasati vabayiwa. America yakatanga kubaya nhomba iyi kutanga nevanhu vanoshandira muzvipatara. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Muchatura kuti tinzwe zvakaitika.
Ndinyatsopara kuti at least now we know kuti pane tarisiro yekuti munhu wese achakwanisa kunge achibayiwa. Ndinozivisa kuti vanhu vakawanda vari kutya and I think kuti ndandine a level of worry kuti vanhu havasizobayiwa. So ndaizwa kunge ndandine responsibility yekuti inini ndiende kunobayiwa kunoratidza vamwana. Ndakabayiwa nezuro. Masymptoms ese andakangoita was kungorwadziwawo netreatment. So ndakaita a little bit of than you know, just nezuro madziwa mbichana, but nothing much. So far they said to my symptoms anonyanya kuwanda the first 3 days after the vaccine and I'm into the first 24 hours now. Mangwana tiri kubasa takushanda again. No fever or anything and I feel fine.
Muri yenyu iri kunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kutya kuchinzi tinongoita kuti vanhu vangoita nervous. Saka na mama vatangokuta tichingokuonawo mavhidhiyo, tichingoshandisawo WhatsApp iyoyo, tichingotaurawo nawo, tichingotiona as long as vanhu vari kuona kuti uri kurarama upenyu hwako the way that you've always done so. Ndinotya COVID ndo yakandichisa zvatakaona muna March, April ndo zvaichisa. Saka kufunga kuti ndingatye kunobayiwa jekiseni chakwanisa kundipreventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family. Changatim Borichin Shanjika woman since decided because COVID brain or chisa kukunda kuna by what Jackson. Katatara ne my research as a chona vaga shandane vaccine yet in a scatter. Now it's about wounds of my questions a bit like a good kind of putty. So I can't do that or I think it's had it looking forward. Those are very, very, very minimal things to worry about.
Sakashinja muga kuru zireku neva mwe over kuchika kubai wanombai.
Inini what I would encourage vano kana kuti kurudzira vano and then visitors vano akawanda vanotsva purpose yekuti tisu tichinobayiwa kana kuti titaure nevanhu handisi da kumanikidza vanhu because this decision yemunhu nemunhu nemunhu utazvitire ega. I think as chiremba or even kana munhu akabayiwa even just as a semunhu independent on kuti ndiri chiremba ndakaverenga mabhuku achina whatever ndingoriwo munhu like everyone else, right? Ndakatorwarawo nayo COVID yachina and kuna vamwe vanhu vari kurarama in the world thinking but just because wakaita COVID you don't need kunobayiwa and that's actually not true. Kurwara nacho chirwere chachona only protect you for about 2 to 3 months. So at this point most people will probably benefit from the vaccine and kind of like
Ava vange vari Dr. Mona Lisa Muchatuta, chiremba pa Sunny Downstate Medical Center, vachitaura vari parunare naMarvelous Musanganya uye vari muNew York. Mubatanidzwa wenhepfenyuro dzemunharaunda munyika weZimbabwe Association of Community Radio Station kana kuti Zakras unoti uri kufara zvikuru kuti hurumende yakapa marezenisi kunhepfenyuro nhatu dzemunharaunda kana kuti Community Radio Station kunyange hazvo Zakras ichiti zvakaitwa nehurumende izvi zvakafanana nekuisa donho remvura mugungwa. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Hurumende kuburikidza neBroadcasting Authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa maresonance kunepfenyuro nhatu dzemanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust pamwe neDimbembezi Development Trust. Gwaro rakabudiswa neBAZ rinoti dzimwe nepfenyuro nomwe dzemhando iyi dzichapiwa maresonance mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panepfenyuro nhatu dzakapiwa maresonance hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwo maresonance ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa maresonance ndevapi. Sachigaro weZakras Muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatori venhau kuti vafara nekupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhepfenyuro yayo zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera endi rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepfenyura nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kuma station ikoko pese pavadira nekuti station iri mucommunity imomo vanokwanisa kusvika vachicontributa kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo vachikwanisa kuitawo basa imomo vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatasa nyaya nekuti community radio chimwe chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira kudiriro yemunharaunda. Saka tirikutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo nekuti vanenge vakukwanisa kutaura zvinhu zviri kuti zvacho zviri kudzosera budiriro mumashure vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance kuchaitawo kuti vamwe vatori venhau vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari sezvo pane vatori venhau vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika. nyika.
Kudansisa ma community decisions zvobatsira kakuru because the as practitioners tachotsva kainonzi three tier system yekuti tete ne ma community radio stations ma television ma TV zvakare ne mamo ma commercial decisions. Saka three tier system ichaita kuti media ibe broad nechakaita employment kuvana kubva kuzvikoro vachionawo ma attachment vachionawo experience ne ma community based issues. Pacha iyo community radio station inobetsira vanhu vabva ma communities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanetsa mukwanogara kwacho kuti vadevelope zvakanaka.
Zvidano ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa resonance kweimwe nhepfenyuro yepaGreat Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura neve transmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSethi Luzvidzai vanoti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumaguta nemadhorobha ese munyika ari pasi peMDC Alliance nekuti hurumende yeZANPF iri kupindira zvakanyanya mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro aya. Godwin Mangonjika anoti panyaya inotevera.
Achitaura pamusoro pemamiro akaita zvinhu mumaguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadziswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanzuro avo kushanda nesimba rakakwana nekuti vanenge vachivharwa varwa kana ukati umhanya usvike apo wovharwa uchikonesewa nehurumende. Tofunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro hukama huripo pacentral government particularly namakanzuro emadhorobha hwakaipa nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kuma urban. Saka tomeka shuwa kuti mari dzinofanira kuenda ikoko hadziendi. Pavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuro. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisawo nenyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu yagoneka chete nokuti meya vakasungwa, makanzuro achagona kugara mameeting achiti izvi hazvigoneki, izvi tino zvakashata, izvi zvakanaka, zvaakungoitwa nechibhanditi. Nokuti makanzuro asati achipo mamwe makomitees achakwanisa kugara, vanhu vavashoma, kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emumadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikatevedza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuvandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hurumende haingaregi kupindira makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Ikumvura hakuna, ikumarodzi hakuna, ikumarara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today. Haina clean water. Mishonga iri kupi? Chii chachichitika in terms of procurement? Handi vanga vachingoita madiri. This is public knowledge. Hazvidi, you know, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya devolution. Saka hurumende inopindira papi? Impact iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide zvamunoda, develop your area as per the people's wishes.
Mutungamiri wesangano rinomirira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, Vamavela Skumalo, vati makanzuro emadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirirwa nebato rinopikisa.
Tikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruwa tizikuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chiva mangunja. Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika, ZANU-PF neMDC Alliance, nekuti maguta mazhinji anosanganisa makanselazi anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuru makumi maviri nemasere pamakanzuru makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObed Masaraure, vawanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuratidzira zvisiri pamutemo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Asi dare iri rabata imwe nhengo yeATUZ, amai Shela Chisiri Munhu vaine mhosva imwe chete yanga ichipomerwa vamasaraure. Mutongi wedare Mambonisi Ndlovu vati dare ravana vamasaraure vasina mhosva sezvo vachuchidzi nevafakazi vakashaya umbowo hwekuti vaive pagungano iri, asi vati umbowo hwabata amai Chisiri Munhu. VaNdlovu avo vanga vachiti vachapa mutongo waamai Chisiri Munhu nhasi masikati vazoti vachapa mutongo wavo musi wemuvhuro. Gweta revaviri ava reZimbabwe Layers for Human Rights Martin Mureri vaudza Studio 7 kuti pabuda mitongo miviri yakasiyana, kunyange vaviri ava vaipomerwa mhosva yakafanana.
Chokwadi, nyaya iripo ndeyekuti tatauya kune inonzi judgment, saka mutongi wati iye vamasaraura havana mhosva, vanofanira kuregezwa. Nobva azobata Madam Shila Chisiri Munhu ndovachaiwa, ndovabata nemhosva yavanochajiwa nayo yokuparticipata in a gathering with intent to promote public violence. Vanga vambochiti tidzoke kuvazova pamutongo napota past 2, so tazosvika vakatayiwa vachiri havasati vapedza kunyora mareasons avo ekupa mutongo, vakati tidzoke nemuvhuro avo pavanozova pamutongo wavo.
Vamasaraure vanoti vanotsutsumwa nemabatirwo avakaita vachiuya kudare ivo vasina mhosva, uye havasi kufara nekubatwa nemhosva kwaita nhengo yavo, vachiti vose havana mhosva yavakapara.
Tinonzwa kutsutsumwa nenguva yatatora tichiuya kumatare isi tisina mhosva yatanga tapara. Tinonzwa kutsutsumwa zvakanyanya nenyaya yekunzi Comrade Shila vanonzi vane mhosva yavakapara panguva Constitution yeZimbabwe ichitendera vanhu kuti varatidzire muSection 59 vachitura magwaro enyuyutoko vatungamiriri vavo paSection 65 gare chitipa simba sevashandi kuti tikwanise kutura magwaro echijuto kuvashandi vedu. Saka iri kutorwadziwa nemari dzatakatambisa tichiuya kumatare, iyo state yaiziya zvayo kuti hatina mhosva. Tinonyanyorwadziwa kude kuramba kuchibatwa kuri kwamai Chisiri Munhu vachidziva nemhosva, iyo state ichiziya zvakare kuti hapana mhosva yakapara.
Muchuchizi wenyaya iyi Muzvare Janet Murowo vaudza dare kuti vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuratidzira pamahofisi ebazi rezedzidzo nechidangwa chekuita mhirizhonga musi wa 22/10. Asi dare raona pasina humbo unoroverera vamasaraure nemhosva yavakanga vachipomerwa, izvo zvaita kuti nyaya iyi iraswe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU-PF vasimba mujuru vanoti havaoni paine chinotadzisa mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden kuti vagadzwe zviri pamutemo mwedzi unouya, kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedzimwe nhengo dzebato ravo reRepublican Party vachiri kupikisa zvakabuda musarudzo. Electoral College yakatotambira kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamujuru kuti tinzwe maonero avo.
Pari zvino tinodaira kuti zvo masarudziro anoitwa mukuru wenyika muno muAmerica, mukuru acho anosarudzwa neStates. Saka kana mastate achona akawachita kuti varuda mukuru Biden, zvimwe zvese zvakuda kuitwa zvine vamwe hazvipo mubumbiro remutemo. Saka toona kuti hakuna kwazvinoenda, masarudzo akatopari zvino kuti autoti apera manje, tangomirira kuti mukuru miwa nachigadzo.
Asi tatinoona kuti ivo vebato remaRepublicans vamwe vari kuti ivo vachaenda kunopikisa kudare musi waJanuary 6 kuti masarudzo iyi, uyezve zvakabuda hazvina kuchena.
Achirambidze nekuti sarudzo rinofanira kuita zvowezvo. Ndokunorakidza kuti sarudzo rakasimba rine hutano. Saka zvowezvo iri kuitika iyi chatunhura zvayo kana nguva yekugaridza kadza mukuru munyuwani yasvika. Asi hazvindishamise kuti pari kuita zvowezvowo. Ndozvinotofanira kuitika.
Mungaone vamwe vekunze kwenyika yeAmerica vachitambira sei zviri kuitika imomo muno muAmerica. Zvinorevei panyaya yeutongi hwechechetere kana kuti demokrasi?
Panyaya yedemokrasi vamwe vanogona kutarisa vachiti zvichinhu chakaipa munhu asiri kupfuma. Asi kudyiwa musarudzo chinhu chakaoma. Ndosaka bumbiro remutemo richipa munhu mukana kuti kana uchinge wakundwa kana uchinge usina kugutsikana tsvaga zvaunokwanisa kuti iwewe umwoyo wako ugadzike zviri kune konzero yebumbiro remutemo. Saka zviri kuitwa izvozvika hazvitishamise zvanambotaura zviya zviya kuti chii zvinosimbisa demokrasi.
Tombotarisa kuti vaBiden pari zvino tikuona vachidoma makurukota achave ari muhurumende yavo. Muri kuona sei vadomwa pari zvino?
Munhu anenge ahwina musarudzo ane kodzero yekusarudza vanhu vaanokwanisa kushanda navo because iyeye ndiye achagadzira government. Kana achagadzira government ngatimupei zvaanenge akumbira kuitira kuti patinenge akumutongesa kuti hurumende haisi kushanda zvakanaka haazotendeuka kuti zvodaida vanhu vakati makadima ndosaka zvisiri kushanda zvakanaka. Pari zvino ngatimupei zvaari kukumbira tomutichitonga tione.
Tombotarisa panyaya yedenda recovid-19 munoona vaBiden vachizokwanisa here kuti denda iri riwanikwe iro richidzikira munyika nekuti tinoona kuti muno muAmerica rapfunya chisero.
Denda iri takarisa mumaoko memunhu mumwe chete tinenge takanganisa. Vese vagari vemuAmerica nevanoshanda munhau dzeutano vanhu vese vanofanira kubatana maoko kuitira kuti tibatsirane kurwisa denda iri nekuti harisi denda rinorwiswa nemunhu mumwe chete.
Avo vanga vari nhengo yeZANU-PF vasimba mujuru vachitaura naMavhulasi Musanganyahuye weStudio 7 vari muOhio kuno kuAmerica. Sarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa mugore ra2023. Vamwe vanopikisa vave kutotsvaga rutsigiro kare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kutsvaka rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vatendai munyanduri. Vamunyanduri vari kufamba vachitaura nevanhu mumigwagwa mune nzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu dzakaita semitsetse yevanhu vanenge vari pamabhanga nevanhu vanenge vakamirira kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nemuzvitoro. Vamunyanduri vanoti vakafunga zvekutaura nevanhu mushure mekuona kuti havasi kupiwa mukana wekuzvishambadza mumaredhiyo pazvivhitivhiti uye nemumapepa nhau.
Chakaita kuti tange zvekugamena mumakiyo mabhazi etsumba emapasipoti emabhesiti nemabhengi aneka inyaya yekuti takaona kuti papublicity taasingapiwa publicity yakafanira munandakaona chamita aritika uyezve vamwe vanoti taima rali but takaona kuti kukaita rali handitika tikaisa maposta muno mukuti tine rali kugatema kana kuti nengikune cold stream kwatitika vanhu vanouya vanhu vanosapota kani saka publicity is converted unlike ndikaenda pakiyo pacbz like panandiri apa andika ndichikampeni pane vanhu vasikandiziva pane vanhu vasikandisapoti ndo varimpo ipoti ukaita rali your preaching is converted.
Vamunyanduri vanoti nzira yekutsvaka rutsigiro iyi yakanakira kuti unotaura nevanhu muchipindurana vachinzwisisa zvinangwa zvako. Asi vanoti ine dambudziko rekuti vanogona kurohwa sezvavakamboitwa nemasoja kuHighfield muHarare.
Political evangelism yakaitira pakuti ukasaka neinonzi people values what their opinion veZANU-PF ndakamborohwa nemusoja ndikarohwa nemaCIO andika ndichiita political evangelism which proves kuti muZimbabwe hamuna freedom of speech. Vanenge vasingada kuti tikambeni zimbabwe vatiramidza kukampena ho ndikatika kuti political evangelism there is no way people in Zimbabwe can know me because mupepa handisi kubuda muredhiyo handisi kubuda mutv handisi kubuda mungobuda munangagwa chii.
Nyanzvi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia senda vaNS Mudzengi vanoti zvematongerwo enyika muno munyika ndezvekutaura nevanhu vakawanda vachiti zvekutaura nevanhu vashoma hazvishande.
Vari kutaurawo kuvanhu vashoma sasa. Ukatarira politics dzedu munomu ipolitics dzemarali and the politics dzemarali ndezvekuda kukokorodza vanhu vakawandisa yadzatingati mass politics nokuti kambeini dzedu munomu dzine chokuita nokuunganidza vanhu vakawanda zvichitaurwa zviri zvevanhu vakawanda hongu zvavari kuita zvinogona kushanda asi zvinoda kuti zvizobetserwavo nedzimwe nzira dzinosanganisira marali.
asi mwe nyanzve zvematongero enyika uye vakambokwikwidza muchinoi vakazvimirira vaIsraeri nyandoro vanoti havaone nzira iyi ichishanda sezvo bato ravamunyanduri risina kukura nekuti vachiri kungoshambadza vari vega.
Of course, zvinogona kuvhundutsa mwe kuti kwana ndinge ari kukambena. Pane zvimwe zvinhu zvisingatombovhundutsa zvangofane kutya shumba isina mazino mukanda. Isi because by now kubvira kuziva kwatakavaita vangadai vasingavasitaite redi vangadai vatoone vanhu kana 10 or 15 vari kuvabatsirawo kufamba navo vachitaura.
Mukuru wemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobosibuno vanari kutsvaka rutsigiro rwesarudzo hazvina nguva.
Kana takatarisa kampeni yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo haina nguva yainonzi kampeni inge ichipe nguva yakati. Nguva yose inguva yekuti vanhu vange vachitengesa zvavangagone kuitira vanhu. Saka hatitarisiri kuti pange pachizova nekulimita kwokuti vanhu vangatadza kukambena nguva yakati.
Vamunyanduri vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu kana kuti 4530. Kunze kwavo humwe utungamiri hwebato ravo haunyatsozivikanwa sezvo muzvinyorwa zvavo vachingotaura pamusoro pavo vamunyanduri chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinobata vanhu vakasiyana siyana. Mutambi wetsiva wemuZimbabwe Hassan Milanzi atambizwa mukana wokurwira mukombe mukuru weAfrica Boxing Union. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Milanzi achange ari muTanzania musi wekisimisi akamirira mutambo wake wehuremu welightweight uyo uri muDar es Salaam Tanzania musi wa26 zvitanu. Mutambi wemuZimbabwe uyu acharwa naTony Rashid wemuTanzania achitarisira kukunda nekutora mukombe mukuru uyu. Milanzi anoti haasi kubvundutswa nekunorwira kuTanzania nekuti ajaira kurwa kunze kwenyika.
Zvekuti tinonotambira kunze, nothing new on this, but I fought for my outside countries kakawanda, so exposure outside ring danai. And this side too, I'm ready to take it.
Mukombe weABU uyu inzira yekuzorwira bhande rakakosha repasi rese reWorld Boxing Council. Akatora mukombe wemuAfrica uyu, Milanzi anenge ave kukwanisa kurwira mukombe weWBC. Mutambi wetsiva uyu oyo ari pasi peCharles Manyuchi Academy anoti ari kuita gadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Fighter haiwe nemi muring inoona kutreni, so weare putting off kuti tinotora this side fight. And this is the biggest side yandogurira this time because I fought for other titles. First was a national title, I won that one. I fought for the UBC Pan African Championship, I won that one. This is the third one, this is the biggest one.
Anoti ane rombo rakanaka rekugadzirira achibatsirwa namaneja wake Charles Manyuchi uyo akambofamba nenzira iyi.
Kumanejiwa nechampion munhu akambofamba nzira iyi, so he knows everything nechika wendizvoi. And itori motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path, ndikundidwa nevanhu vanoziva the right things zvokuita in this sport. So yeah, I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
Mutambo waMilanzi wauya kwapera svondo rimwe chete chete mwemutambi wemuZimbabwe uyezve weCharles Manyuchi Academy zvekare Brandon Denese atora mukombe muAfrica weWorld Boxing Organization. Asi Denese anoti haasi kuda kugumira pabhande remuAfrica iri chete asi kutora mukombe wepasi rese.
Kuendera mberi ndichipusha kuti ndikwanise kusvika pa WBO world title. Handabva ipapo ndoda kuenda mberi kuti ndikwanise kuwanawo WBC inova iyo inonyanya kukosheswa munomuno pano pasi rese kuti ndikwanise kusvikawo pakasvikawo Charles Manyuchi kana kuzondidarika ipapo.
Kunze kwaCharles Manyuchi, vamwe vatambi vemuZimbabwe vakambotora mukombe weABU ndiLengton Schoolboy Tinago, Proud Kilimanjaro Chinembiri naStix McLeod. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Michael Kariati.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana masangano otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuro nepamusana pezanupf iri kupindira mumashandiro ayo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19 ndichiti murare zvakanaka vateereri
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kumpalakazi 2020 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
mbona yakurubona babalisi abako strict sibili ekulandelena ama regulations wala ithulwa uhulumende yakona abantwana bengena abanye babasanitize abarama mask yesu uhulumende la ulama putha laphana laphana but ama measures amaningi ndokuzokhuthaza amatichi ukuthi abe serious
abafundi abangamachumi amabili esikolo seminda high emaphisa ezansi emandebeleni sebetholakale belegcikwane le coronavirus okulakho ukudala ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo
lokhu kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise okutshengisela ukuthi sengakwanisa ukuthi lakuhubele ngani kule demokrasi
lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumente olwe-broadcasting authority of zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni Woza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany uNomathamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi Mkwali zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo Abafundi abangamachumi amabili esikolo seminda high emaphisa ezansi emandebeleni sebetholakale belegcikwane le-coronavirus okungabangela ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lanxa izikolo zivaliwe lamhlanje, abafundi beminda bazaqhubeka behlala esikolo beku-quarantine sebezinkulungwane phose ezimbili, 1.734, abagulayo ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwabazinkulungwane ezedlula ezilichumi lanye 11.749 asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane leli lokhu laqala ukuhlasela elizweni abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezilichumi 9.8 labulala abangamakhulu edlula amathathu 313 uAlbert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo
Umphathisikolo weMinda High School uMnumzana Noken Namambi ubike ukuthi abafundi abangamajumi amabili batholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kuleviki encwadini ayibhalela abazali uNamambi uveze ukuthi akula ngitsholo yedwa kulabo abatholakale belalo asebenezitshengiselo zokuthi bayagula kodwa lesi sikolo sesivaliwe kwe-quarantine kungakho abafundi bengasoze bavunyelwa ukuya emakhaya lamhla lapho kuvalwa isikolo uthi abafundi kuzamele bahlale isikolo phose iviki ukuze lapho bephuma isikolo sokunesiqiniseko sokuthi kabalalo igciwane okulapho kudala ukuthi badlalele ikhisimusi besesikolo ngolwesihlanu kuvikezayo umnumzana Clayton Piro ematobo ngumzali usola babalisi athi kabanakekela abafundi lapho besesikolo
mbona ya kurubona babalisi abako strike sivile ekulandelena ma regulations wala ayithulwa uhulumende yabona abantwana bengena abanye babasanitize abara ma mask yesu uhulumende la ula maphutha laphana lalaphana but ama measures amaningi ndiphuza ukukhuthaza amatichi ukuthi abe serious alandele iziqondiso zonke eze covid eze WHO
unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Thapson Nganono Sibanda yena usola uhulumende
ngempela sasikubonile lokhu ngaphambilini samcebisa uhulumende ukuthi akulunganga njalo kayisiyo indlela eqondileyo eyokuvula isikolo masinya kodwa uhulumende kazanga silalele sokusobala ukuthi sasekukhuluma yiko kanye okwenzakalayo yikho ke sikunanzelelayo ukuthi lapha abantwana sebephoselwe kusifu esizakuthi sibagcine beyizigcili zalo mkhuhlane kwesikhathi eside
umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Ken Mathema uthi isikolo sizavulwa mhlazini ngozibandlela omnako ozayo ka-2021 lanxa uMzulu efisa ukuthi ngawo kuyamiwa kancane ngoba lokhu liqonga inani lezifundi ezihlaselwe yi-COVID-19 embikweni oyethulwe ngumnumzana Mathema ngokufisela abafundi lababalisi ikhisimusi elithukela uthi isikolo esifika phosa amathumi amahlanu 49 zihlaselwe ligciwane le-coronavirus kulandela ukuvulwa kwazo kodwa uthi benelisile ukulizana lalo izikolo ezinjengemhlabezi John Talak Matopo lezinye nezinye zezikolo ezihlaselwe yi-coronavirus ekuvuleni kwazo kunanga ezintathu ezedlulileyo emhlubulweni emandebeleni sebedlula inkulungwane yodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMathabeng South kulabagulayo kwamanje abaphosi bafika amakhulu amathathu 289 leli nani libonakale liqonga kunyanga ezimbili ezedlulileyo ikakhulu emhlubulweni emandebeleni wonke okuqela idolobho lakobulawayo kanye lasenkabazwe ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.
Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende ole Broadcasting Authority of Zimbabwe elokuphaya imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Abenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi balethemba lokuba kuzophiwa eminye eminingi imisakazo esamelele lawo malayisensi ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba.
Bebhazi bethule umbiko wokuthi sebetholise amalayisensi imisakazo yemithathu yezabelo ebalisa owembembenzi Development Trust ozosebenza ngegama lokuthi Inqanga FM, Mtepe Manama Community Radio Trust kanye leNyangani Community Radio Trust ozasebenza ngegama lokuthi Nyangani FM. Lumbiko abawethule enkundleni yebulenjini yokukhulumisana eTwitter wasayinwa ngumgcini sihlalo webhodi umnumzana Charles Manzi Sibanda. Uveze kuba kulamakolishi agoqela iUniversity of Zimbabwe leMidlands State University abatholiswe amalayisensi okusakaza ohlobo lweCampus Radio Broadcasting Services. Usibanda uthi abatholiswe amalayisensi laba bekhangelelwe ukuba babe sebeqalile ukusakaza kusiyaphela inyanga ezilithumi lasitshiyagalombili 18 months ezilandelayo. Esethula umbiko wakhe emhlanganweni lethathali zindaba owenzelwe eMedia Center lamhla umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZacras uNkosazana Pelagia Kapuya uthe liyabajabulisa inyathelo elithethwe nguhulumende.
For 19 years the community was missing. So for us as Zakras it's a historic moment.
UZulu bengaqakathekiswa sonke lesi sikhathi. Iminyaka elitshumi lasishiyagalolunye yonke le engaqakathekiswa. Kumqoka njalo kuligugu kithi njengabeZakras lokho okwenziwe nguhulumende. Siyathaba kakhulu ngoba siyazitshela ukuba umsebenzi wethu ekade siwenza sonke lesi sikhathi usufezeka.
So we are really, really excited.
Umqondisi womsakazo we-Community Radio Harare umnumzana Give Mochipere uthi lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi uhulumende afike kulesi sibanga kuyamjabulisa lokhu.
If we do a comparative analysis also with other countries like South Africa got its independence when 1994
ele South Africa lunaenda tula uzibuse ngumnyaka ka-1994 kodwa sebele imisakazo yezabelo eyedlula amathumi amane xa singaqhathanisa labakwamanye amazwe esigabeni. Kodwa thina sathola uzibuse wethu ngomnyaka ka-1980 kodwa sithole imisakazo yethu yezabelo izolo kusihlwa. Ungakhangela ele Zambia nalo kile msakazo embalo yezabelo emalawi lako kungokufanayo.
So that is also an issue that is of concern regarding government interest in seeing communities expressing themselves.
Isiphathamandla seZakras umnumzana Jerry Zingwevu uchasisa ukuqakatheka kwemisakazo yezabelo elizweni lemhlabeni jikelele.
Kuyabe kungasayi community radio nxa imisakazo ingaphiwa ama license kumbe ngobungane kwezombangazwe kumbe kwezamabandla, kayibe igqile emphakathini njengale into ephemanama lalezi inyangani lezi eziphiweyo.
Intatheli zindaba yaseHarare uTafazi waChigandiwa upha umbono wakhe ngokwenziwe ngabebhazi.
Lokhu kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele, njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise, okutshengisela ukuthi songakwanisa ukuthi lakho kube lengani kule democracy. Kula abanye bethu abasakhulayo sebefuna ukuthi sithole imisebenzi kushield le journalism, kodwa ngokuyenza kwama-community radio station lawa siyakwazi ukuthi songavulela abanye imisebenzi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongosi uthi bayalamukela leli nyathelo.
Sisibona so le mthetho emitsha eZimbabwe Media Commission le Freedom of Information Bureau. Njalo uhulumende ubeke wathembisa maphambilini ukuthi uzanikeza amalayisensi amathelevision. Siyakubona sokwenzakala lokhu la ama-community radio stations. Osekusele kathesi ukuthi sibone ukuthi isebenzi le izaqhutshwa kanjani, azaphumelela na ama-community radio station laws.
Umphathintambo wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uhlezi esithi iqakathekile kakhulu imisakazo yezabelo ngoba isiza emisebenzini langenhlelo zentuthuko lokulondolozwa kwamasiko lendimi. Yikho uhulumende wakhe eqakathekisa ukuba khona kwayo. Ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko zikhuthaza uhulumende ukuba makangayibheki ngelihlo elibi limsakazo ethi isetshenziswa iswa ngabezombusazwe loba abalemibono ehlukile kule yakhe, ngoba ikhona ukusebenzisana laye ukuthuthukisa lezo zabelo lapho esakaza ikiyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele uhulumende engangenele ekuqhutshweni kwenhlelo zamakhansili elizweni ngoba kuphazamisa imisebenzi yawo. Emhlanganweni oqhutshwe namuhla lentatheli zendaba eHarare, isiphathamandla saleli bandla esibona ngamakhansili lokunye umnumzana Cecil Zwizayi uthe kufanele uhulumende aphe amakhansili amandla awokuzisebenzisela imali, abophe labo abathengisa umhlaba ngokungekho emthethweni, njalo enqabele ukumiswa umsebenzi kwamalunga aleli bandla edalele ephalamende kanye nemakhansili okwenziwa ngele-MDC team. Uphinde wathi kufanele uhlelo lokuzivusa kwezabelo olwe-devolution luqalise ukusebenza. Umthetho olawula ukusebenza kwamakhansili we-Urban Councils Act ulandele iziqondiso ezimunyethwe isisekelo sombuso, njalo kube labo mayor abangasoma kansili ama-executive mayors njengakuqala. Umnumzana Zwizayi uthe kusobala ukuthi uhulumende kahlukuluzi amakhansili emaphandleni ngoba iningi lawo likhokhelwa namalunga ebandla elibusayo eleZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uchasisa okuningi ngalolu daba.
Okunye abangenela khona amabhajethi, singafaka amakhansila angafaka amabhajethi abo, bona bayawahlalela ngenye umnyaka noma bawale, abantu bagcine ikhansili zingasebenzi. Siyakwazi lokhu ngo-2013 uChombo ngesikhathi sikaMgabe lo Mnangagwa wascrapa wakhupha izikweleti zabantu, yanamhlanje ikhansili zonke zase zatshona emadakeni. Ama-appointments ama top executive council njengama town clerk appointwa nge-influence ka minister ubaxotsha uJames Mthore. Sisuke lapho izindlu ziyadilika manje kwenziwa yi-minister we-local government and devolution to say ukuthi bona basebenza nama top officials awe council badilize. Undaba ningi Mangwana umi secretary for information kwakhupha i-Twitter la ku Facebook esithi hayi uzaphilisa yoni I council ye Harare sinqaba ama mayors iyo sithi ingamathethula enegala sithunzi ya ceremonia ikho ke umsebenzi wonke wenziwa yi town clerk lo minister we local government bona sebezenzela amandlwani besenza kuthiwa I devolution bengafuni ukupha amandla provincial councillors awakho minister kuphela ozenzela lama top officials eZANU-PF
manje lokhu elikunikayo esingathi ngama recommendations ngesingisi khona kungangcicani
sifuna futhi Urban Council Act ihambelane le constitution uzabona ukuthi kathi sebe-amend i-constitution bangaka-implement konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abafuni ukuthiya ama-council azisebenzele sifuna ama-executive mayor bazidingele istaff sabo esinonileyo esifundileyo somkanjo hathi ukuthatha ama-instructions ku-town clerk yena u-town clerk ethatha ama-instructions ku-minister of local government yikho ke konke lokhu yikho okwenza umbhedo lokubhidliza amadorobha ngoba bayakwazi mhlophe ukuthi iZANU PF ingake yawina khathesi ethe sile 32 out of 34 councillors loku sixotshela abantu bethu bayarecall abantu iba-interpreta I-Supreme Court judgment ngincele befuna ukubhidliza khathesi akusela ama-councillors akusela councils sokubafuna ukwenza ukufaka ama-commissions abo sifuna ama-reforms i-Urban Council ihambelane ne-constitution i-devolution yiyo enkulu baxotsha umgabe besithi umgabe kalandelanga i-devolution ngesinye isizathu
lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance sixoxelayo ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba kodwa uhlezi esithi ulwisana lenkohlakalo ekumakhansili Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele langokutholakala komuthi wokulivikela owe-vaccine. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika umnumzana Mike Pence uhlatshwe ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elevaccine izolo okuyisehlakalo esivezwe kumabonakude esibhedlela sebutho ese-Walter Reed National Military Medical Center esise-Washington DC usibalukhulu wesabelo se-New York welemelika umnumzana Andrew Cuomo ubike ngomthetho wokuvimba kumamanzonzo womumo esabelweni leso ngemva kwengozi yokuna konofane lwe-snow lezulu okuchiye inqwabanqwaba ye-snow emigwaqweni kwabangela ukuhamba kwamagetsi lengozi zomgwaqo ezedlula amakhulu ayisithupha okufe khona abantu ababili abantwana besikolo ababethunjwe ngabahlamuki besimozilim abedlulisa amalawulo kwesinye isikolo sabafana ngenyakatho ngokuya ngentshonalanga yele-Nigeria abagcine behlengwa ngamasotsha kahulumende babonakale lamhlanje befika emizini yabo behamba bhatabhata ngenyawo bengela zicathulo bembethe okungubhayana kwengubo
amalunga ekopa yeThembwe Housing Cooperative emzini wePortofolio eHarare abadilizelwe izindlu liviki ezibikwa zakhelwa endaweni engekho emthethweni sebecela usizo lwamatende ukuze bacatshise amakhanda njengoba sebehlala egcekeni venetha lizulu nsuku zonke
ukumvula kwemncelebe kulethe injabulo kuningi eliphila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe ngemva kokuhlala isikhathi eside bengasebenzi kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ekuqaleni komnyaka. Kunjabe inhlanganiso ye-Cross Border Traders Association lokhu bekhulumisana lamankampani ezempilakahle ukuthi behliselwe intengo yokuhlolwa i-coronavirus kuze kuphathise labo abafuna ukuchaphela emazweni awumakhelwane besiyakwenza ibhizimusi. Kodwa abanye badaniswa ngumthetho kahulumende ukuthi yonke inzuzo bayithola phandle kwelizwe kumele ifakwe esikhwameni sebhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe i-RBZ. Umnumzana Rowel Moyo ngomunye wabaphila ukuthenga bethengisa impahla etheneyo eZimbabwe leBotswana othi leli nyathela liyalimaza ibhizimusi labo.
Uhulumende wants us to acquit ama-city ones by banking imali osuke usiyayenza outside the country. These people, they expect you not to use even the fake receipt everybody yakho there outside. After that, we convert i-30% bekunike i-Zim dollar. Bekunike i-Zim dollar is not done instantly. It takes a week or so. Thina sibese siba nohlupho lokuthi imali iyabe sibanjiwe ama-customers eBotswana kumbe ama-customers e-host country agcina esemelele wena le-RBZ.
Ibhanga le-RBZ ngonhlolanja lethule iziqondiso ezivumela abathengisa impahla phandle kwelizwe ukuthi bagcine imali eyingxenye yekhulu i-50% kusiya kungama-20 esishiyagalombili ekhulwini i-80% kuyimali yakwamanye amazwe kuthi enye eseleyo iphume isingamadola eZimbabwe. Abacubungula ezomnotho balisola kakhulu inyathela leli besithi lilakho ukukhipha inengi kubhizimusi. Kusenjalo abakubhizimusi okuhambisa impahla ekhaya omalayitsha bathi ibhizimusi inhle kakhulu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba inengi lilidonda ukuya ekhaya. Umnumzana Pecus Ndlovu obhizimusi le uthi sebekhulelwe inani labantu abafisa ukuphathisa impahla ekhaya.
Ngesikhathi lesi se-COVID ibhizinisi yokutransport impahla ikhona sibili, ikhona abantu bayathumela kabazihambele. I think yikho kwenza bethumele ngoba abenelisi ukuzikhrosela bezihambele ngale. And then even lengisibili kathesi nganalenyanga kaDisemba abantu bebethumela ize yangani yasikhulela sithi but hayi bebethumela.
UNdlovu uthi bayakuqakathekisa ukuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 nesikhathi lokwesabela ukuthi kungaba khona ukumemetheka komkhuhlane lapho kuthathwa impahla kulabo abaphathisayo.
Thina sisebenzisa ama-sanitizers lama-masks. So nxa usiyathatha impahla emuntwini siyasanitize izandla, sithwala impahla leziyana sizifake emoteni encane sisiyafaka e-warehouse. Nxa kuwukuthi i-tragedy ibikeyacross i-border iyadisinfect i-border mayingena, so mayifika kithi lapha sizithathele ukuthi iyabe isi-clean.
Iningi labeZimbabwe asebehlala kwele Botswana lenze imizamo yokuchapha amasinya lisiya ekhaya ngesikhathi kulokhu esabela ukuthi kungafakwa imigoqo yokuhamba kuyimizamo yokunqabela umemetheka kwe-COVID-19. Kule ndwendwe zezimoto ziphuma edolobheni le-Habron ngobuningi kuyona leviki, kodwa urhulumente weBotswana kakatsho lutho ngamanyathelo azathathwa ngokuhamba kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeHabron kwele Botswana.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili ekhonona ngempumelo yokhetho olwenziwe ngolwezi. Emadabukabusa wethule umbiko osola idale le-Supreme Court elilahle udaba lwakhe lokufuna ukuvimba ukubalwa kwamavoti awebhoso. Idale leli lithe udaba lwakhe alusoze luhluzwe ngoba lungelasisinto. Imithethwandaba etshiyeneyo ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin ilahle udaba olufanayo isithi uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden wamaDemocrats. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Na bemfisa shu ukuthi angangena uBiden ebesincedisa labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyazomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yiAmerica ukuthi abantu behloniphane. Siyacela sinuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho. Kangezimali, ngiyabonga, magisa.
Likhuluma lo ncube lapha. Ngibona ngathi mhlawumbe kungaba lobudlelwano obungcono. Maye ngaba lesifiso sokusiza abantu baseZimbabwe. Ukusiza abantu baseZimbabwe esikucelayo kususwa kohulumende ophetheyo elizweni kuphela.
Mina ngiphephisana sangweni ngibuya lapha enkayi kodwa ngokuhlala ngila eJohannesburg. Ngokubona kwami nje angiboni ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe. As long kusaphethe yona le AI ruling party yabomnangagwa. Otherwise kuzongezelelwa ama sanctions more ngoba laba bantu bangodlabodwa.
Aba ngabantu abathumezele iStudio 7 imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho kunombolo le. Woza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany uNoma Thamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi uNkwali oseZimbabwe okwamanje lapho abe lomkhosi wekwethula idlala kude lakhe elitsha alipheke izolo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Abizwa ozwayo izolo ntambama emcimbini oqoqwe uNkwali ecula lokugidela abalandeli bakhe. Abaphathi bedolobha lakobulawayo abagoqela uMeya uSolomon Mguni, amakhansila kunye labahloniphekayo baleli dolobho.
Sengiphendukile njalo ke balaleli, sengibuyela edlaladwe lami ke elitsha elesibili elithi Themba. Idlaladwe leli ngilibize ngathi Themba ngoba kulibizo likababa ongizalayo uCharles Themba Mkhwananzi. Ubaba usishiye ngomnyaka ka-2018, ube ngumuntu ongisekela kakhulu kwezomculo.
Kuledlalade lakhe lakuqala elembubi elithiwa Sithokozile, leli elitsha olubiza Themba lineziginqi njalo ulipheke kamnandi polo na limumetheni.
Ile ngoma ezi-8, ile ngoma zamasiko, ile ngoma zothando, ile ngoma njalo ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana. So ingoma yakhona ithi uyimbokodo. Le ngoma ile video lingavakatsha ku-YouTube liyibone.
Buya Nkwali uqoqwe yinimbe trust eyinhlanganiso esebenza ukuthuthukisa abaculi besifazana. Ikhuthaza kakhulu ngokulondolozwa kwamasiko, isintu lemvelaphi yethu. Besebenza lomuzi omkhulu wakobulawayo. Umnumzana Josh Nyaphimbi ngumkhokheli wenimbe trust.
Sikubona kuqakathekile kakhulu ukuthi sisekele inhlelo zabatsha kakhulu amantombazana labo mama abaculayo. Iproject yethu yakuqala lidlala delicha elikaNkwali iThemba.
Usodolobho uMeya uSolomon Mguni ungomunye wenkokheli ezimbalwa ezithazela ukuthuthukisa abaculi bakobulawayo.
Sizimisele ukusekela ama-artist ethu, isisebenza kanye lenimbe trust ukusiqoqa ama-artist. Kuningi esikwenzayo ama-artist ngoba yiwo ayenza ukuthi uBulawayo azakale njengesigodlo ezemidlalo, ezokuhlabelela, ezokucula konke. Kodwa kuningi esikwenzileyo okwamanje sisebenza ukuthi labo bathole izindlu.
Siphethe izilathe zankwane uThemba elibhekwe ngobunono obukhulu. Lona selitholakala, ucela limfakele izandla.
Google Stores uhambe ku-iTunes uyithole, uyithenge i-album. Ngilekhasi lami le-Facebook ukwali labafisa ukuthi nqaba abangathola iCD yona ngokwayo liyakwanisa ukuthi libhalile khona apho kunkwali sizathi phendula sibone ukuthi iCD yenu singayifinyelelisa njani ku-Twitter ngikwali _ music ku-Instagram ngikwali _ music then ku-YouTube ke nginama-videos ambalwa lapho lingahamba-ke liyebona ukuthi ngathi unkwali wakhona nguphi.
Leli janathe likankwale elitsha uThemba ngesilungu Hope likhwabithwa ngabantu abaningi limnandi liyahlakaza. Nguye-ke unkwale besiqwejiselayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libele mpelaso limnandi liqaphele ingozi emgwaqweni njalo libe lekhrisimusi emnandi engelangozi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abafundi abangamachumi amabili esikolo seMinda High eMaphisa izansi eMandebeleni sebebanjwe ligcikwane le-coronavirus okulakho okudala ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.